mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 11/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvavashandi nhasi riri kusangana nevamiriri vemasangano evashandi. Guta reBulawayo razivisa vagari kuti harichakwanisa kuramba richitakura marara mune dzimwe nzvimbo dzemuguta. Tichanzwa zvinobva kwamuri vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari kusangana nevamiriri vemasangano evashandi muzvinafundo Mavhima vakaudza Studio 7 kuti vange vaine chido chekusangana nevamasangano evashandi, asi kubva zvavadumwa kuve gurukota rezvavashandi vange vari kumisangano kunze kwenyika kwenguva yakareba. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiriri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa.
Na 11 o'clock mbopa tiri kusangana nawo maunion ese ZCTU, ZFTU neApex Council. Tichange tichivazivisa kuti isusu tine nyaya dzedu dzatakagara tinadzo dzakatadza kupedzwa negurukota ranga riri kwamai Sekisai Nzenza, dzatinofunga kuti ndiyo nyaya hombe inofanira kunga iri pa hurukuro yeshandi nehurumende.
Ndedzipidzi?
Nyaya yekuti bumbiro chirongwa chakaiswa naminista wefinance chekuti vashandi vatambiriswe mari isina basa yemuno, asi mitengo yechipegwa nemari ine udzamu yekunze. Ichocho chaita kuti vashandi vaite marombe kunyange tichishanda, tipwe nhapwa kunyange tiri pamabasa. Tichitadza kana kutenga chikafu, mhuri dzedu dziri kurara nenzara, dziri kuswera nenzara, vana hatina chekuvaendesa kuzvikoro. Temu inouya iyi pane bongozozo. Iko zvino kana nguva yekufara kwavazhinji yekuzorora zororo reChristmas, kuvashandi vemuZimbabwe havana zvese izvozvo, zvabiwa zvabvutwa. Uyezve tiri kuona kuti kumakambani kwacho kwatiri kuenda tiri kutokwereta mari yemakombi yemabhazi yekuenda kumabasa. Saka kana paine chirongwa chinoda kuti chiitwe kana hurukuro dzinoda kuti dziitwe, tinofanira kudzoka paurongwa hwatakawirirana musi wa26 June, wekuti SI 142 nemamwe maSI akazoteera esana SI 212 ari kurambidza vashandi kuti vapiwe mari yavo mune mari yekunze ine simba, asi achitendera kuti mamwe ese mapraise emagoods and services apegwe muUS dollars. Ichocho ndochinofanira kutanga kuriveswa. Tozotaura zvimwe zvese, vashandi vakubata mari inoita kuti vagone kufidha mhuri dzavo.
Asi kava Mutasa, hurumende iri kuti haingakwanise kupa vashandi mari nemadhora ekuAmerica nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, iri kuedza kunyukura nyika mukanwa mamupere mairi.
Hakuna zvakadaro. Tiri kutoona kuti hurumende iri kuramba kudaro nokuti inoziva kuti zvinonakira munhu wese. Uyezve inoziva kuti tikatanga kushandisa mari yekunze, hakuchina achachachura muhari yenyika. Havachagoni kuba sezvatinoziva kuti zviri kuitwa, corruption yakanyanyisa. Iko zvino tikatarisa munyika muno, pese pese pari kucherwa gold. Gold haritengeswi nebhondi kunzo, asi gold riri kuendeswa kuFidelity ratoderera zvisingaiti. Zvichireva kuti kune gold ndarama yakanyanyisa kwazvo iri kubuda ichienda nemaoko maprivate hands, yechibudiswa kunzou kuvanhu vachipfuma. Tikatarisa futi kuti vamwe vari kupuhwa mikana yekutora forex nemari yakaderera painterbank, vachiti vanotenga fuel, vanotenga mapeturo nemafuta kunzou, asi munyika mechishayiwa mafuta. Zviri kungoshova chete kuti kune vanhu vachiri kutora mari yakaderera vachiuya vachitengesa zvavo pamusika vachiita mamiriyoni vachiita mazakwatira emari. Saka vasikuda chete kuti tiende tese tienzane tiende pamari yekunze, nekuti vanoziva kuti havagoni kuigadzira sezvavanoita mapepa emunomu avanorasira ruzhinjiwo vachitora mari ine udzamu.
Izvo zvekuti vanhu vatambire mari dzekuAmerica zvinoshanda here?
Takazviona muna 2009 kuti zvinoita kuti nyika igadzikane, upfumi hugadzikane. Tozokurukura kuti kubva pano takuenda kupi, asi vashandi vaine mari yakakwana, murimi anotengesa fodya yake achipuwa mari neudzamu, atengesa donje, tese tichiwana chatinenge tashandira cheziya.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nekuda kwekunetsa kuri kuramba kuchiita mafuta ekufambisa dzimotikari, guta reBulawayo rakatozivisa vagari kuti harichakwanisa kuramba richitakura marara mune mimwe misha nedzimwe nzvimbo. Kanzuru iyi inoti dzimwe dzenzvimbo dzichasangana nedambudziko rokusatakurwa kwemarara dzinosanganisira Makokova, Riverside, Sunnyvale, Waterford, Selborne Park nekumaindustry ekuBelmont. Mutauriri wekanzuro yeBulawayo amai neSisa Mpofu vanoti kunyangwe hazvo kanzuro yavo yakatarisana nedambudziko rokushayiwa mafuta zvikuru edhiziri, iri kuedza nepose painogona kutsvaga mumagaraji ose kuti ikwanise kurerutsa ndima. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naAmai Mpofu.
Guta reBulawayo rashaya fuel mazuva afura nekuti kwakusina fuel diesel kumagaraji. But we have been trying, I think by end of the day, inenge kuri nani. Zviri kuitika yekuti fuel mame magaraji anoda catch up front, anoda mwari up front and kuti tiwane fuel yacho kuri kunetsa. So last we were trying all garages and my suppliers that we work with, but yezvino we got a bit of something kubatsira kuti tiwane fuel yekushandisa kuti titore marara.
Imi se kanzuru amuna here mukana wekuti munge muchiwana mari yekutenga fuel kubva kuhurumende kana ku Reserve Bank of Zimbabwe?
At the moment we also have to work with my suppliers edu tichiwana fuel, but we also work with some offices like Minister of State kuti vatibatsire zvimwe nguva kuti vatiwanire fuel from magarages. But right now atina special place or special treatment where we can get fuel as a local authority. We also have to go and line up like everyone else.
And then, api matunu amanga mazivisa kuti munogona kumbomira kutakura marara?
Marara etu tinotakura nzvimbo nezvimbo, nokuti looking at the city, we have different tasks each day. Tinoenda different place kunotora. Saka zvakaitika kuti, I think, nezuro, atina kuedza kunotora. Nanasa tachatora, but I think yezvino taona fuel mbichana, so we'll be able to resume our services. Aripo mame matasks that have not been done, but once we get fuel, we'll go back to gadzirisa.
Tiri kunzwawo kuti kushayikwa kwefuel kwakutadzisaiwo zvakare kuti munge muchigadzirisa nyaya dzemvura kana masiweji. Matambudziko anenge aitika toti kwaputika pombi yemvura kana yesiweji.
Zvinoitika kuti kana tikawana fuel, tine motokara zvizhinji service provider. Tine motokara zvemvura, motokara zvokugadzira masuwa, motokara zvokutora marara kuzvimba nekumapremises ebusiness. So kana tichina kuwana fuel, mamwe majobs anomira mbichana or anoslower down when we look for fuel. So what was happening, we were not having any diesel at all. So it was affecting our service delivery, even our response to my leaks, NEMA response to sewer. It was taking a bit longer because motors didn't get enough fuel.
Avo vanga vari mutauriri weguta reBulawayo amai neSisa Mpofu vari parunhare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaimbove mtevezeri wa mtungamiri wenyika vapelekeze la mpoko vaendesa kudarere High Court mumwe weva tungamiri ve MDC va Welshman Ncube vachida kubhadharwa mari inopfuura miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Taurai Shava anotipanya yainotevera.
Mumagwaro ari kudarira High Court ayo aonekwa ne Studio 7 vampoko nemwana wasikokotela vari kuti vanwe vanofanirwa kuvapa madhora ekuAmerica anopfuura miriyoni nezviuru mazana mana. Vanoti ichi chidimbu chemari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica iyo yavanoti vakapa vanwe apo vaive gweta revaviri ava panyaya yekambani yavo yeChoppies Enterprises. Vanwe nekambani yavo yematonzi Ncube Law Chambers vakamirira mhuri yavampoko panyaya yaibata-bata Choppies Supermarket. Mugwaro ravakakwidza kuHigh Court nezuro vachimirirwa nemagweta eNcube and Partners vampoko vanove mhangari wekutanga naSikokotela anove mhangari wechipiri vanoti munandira wegore rino vanwe vakatambira mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Mari iyi yaibva kuChoppies Supermarkets ichienda kumhuri yekwampoko semubhadharo wemasheya ainzi aive nemhuri iyi mukambani iyi. Vampoko nemwana wavo vanoti vamwe vakazivisa mhuri yavo kuti vaive vapiwa mari iyi nekambani yeChoppies vachitiwo vakapa ivo vampoko nemwana wavo chidimbu chemari iyi kukasara mari inopfuura mamiriyoni nezviuru mazana mana iyo vari kuda kupiwa. Mugwaro ravo rekuHigh Court iri vampoko vanoti vamwe havasi kupindura chikumbiro chavo chekuti vavape mari yasara nokudaro vave kukumbira kuti dare remanikidze vamwe kuti vavape mari iyi. Vampoko vanotiwo vanoda kuti vapiwe imwe mari pamusoro yakaberekwa panguva iyo mari iyi yanga iri mumaoko avamwe uye kuti vamwe vave ivo vanobhadhara dare mari yose ine chekuita nenyaya iyi. Vamwe havasati vaisa mudare gwaro ravo rekupindura mhosva yavari kupomerwa uye dare reHigh Court harisati ratara kuti nyaya iyi ichanzwikwa riini. Taedza kunzwa divi ravamwe panyaya iyi asi vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mudaily News mune nyaya inoti hurukuro pakati pemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa dzave padyo nekutora nzvimbo. Mudaily News mekare bazi rinoona mamiriro ekunze remet office riri kuyambira kuti svondo rine hwokuchauya mvura yakawanda ine hasha uye ina mabhanang'ana mune dzimwe nzvimbo munyika. Zimlife.com inoti mheni dzauraya vanhu gumi nevapfumbamwe kubva zvatanga mvura kunaya muna gumi guru. Muchronicle mune nyaya yokumhangarirwa kumataredzi mhosva kwaitwa vaWelshman Ncube nevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachiti vaNcube havana kuvapa mari yavo inoita miriyoni nehafu remadhora ekuAmerica yakabva kuChoppies kwavakange vachiita zvemabhizimisi. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinotsoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Muka sei Studio 7 notena nebasa ramunoita mashoko ava mavhinga mashoko akanaka chaizvo. Pavanotaura kuti youth freedom kana kuti freedom haisi kwemundiro semadhumbe kana chii, zviri kwatiriso vechidiki veZimbabwe kuti tinoda kufa tichiita maitiro tiri kuita here kana kuti tinoda kuti upenyu hwedu huri nani. Saka zviri kwatiri kufunga kana kuwarira. Tupinda kwaMnangagwa. Mnangagwa nyika waitadza kutonga. Mnangagwa choitika ndechekuti nyika haitongwi nokunyepa. Vakuru vedu vezanupf vanonyanya kuwanza manyepo, havana chokwadi kuvanhu. Saka zviri ukangonyepa chingonyepa chingonyepa hapana chinobuda. Vanovumbisa vanovimbisa zvinhu zvakawanda pozvo vakavimbisa izvo hapana kana chimwe chavanobuditsa.
Makadi henyu vashamarari nevateereri veStudio 7, muzuva ranhasi ndinochema zvikuru maererano nenyika yedu yeZimbabwe. zvino zvose angove manyama mire nerongo. Hakuna chisvino chiri kubuda kunyika yekwedu. Zvedi hurumende iri kutonga ine idere yekuti kana kuzvipatara chaiko nemvura yekumwa haichatowanika. Kwaiwo magetsi chaiwo kutomaona zvava zvishamiso zvekuti unotovhundika kuti haizve kune magetsi. Migwagwa mapoto awanda kupfuura mapundu edhara. Nai vanhu vamwari todiniko nenyika yedu yeZimbabwe? Zvino hazvina kana kwazviri kuenda. Ava vari kuti vari kutonga havafaniri kunge vachitonga, vanofanira kunge vachititungamirira vachitiratidza gwara, but tinoona kuti vakundikana. Manje isu sevana veZimbabwe tinobvunza kuti koingawane kana matoget chaiwo. Mari vanoitora zuva nezuva, ko inoshandeiko mari yavanotora pamatoget? Mota dziya dzatinotenga kuJapan vanoda juti yakareba pano nekoko. Koiyo mari yacho yavanotora vanoishandiseiko? Basa ndiroro rekutiudza kuti mugore ra2023 vakatosarura munhu wavanoda kuti azotungamirira nyika. Chinova chishamiso kwatiri kuti ivo vari mushishi rekutsvaga munhu achavatungamirira mugore ra2023. Isu tiri mushishi wekutsvaga shuga yemuzvara nhasi tichiishayiwa. Tobva taona kuti zviroto zvavo hazvina kwazvinoenda, basa nderekungofunga kuzanza hombodo dzavo. Ndatenda hangu.
Ini ndonzi Avho, ndiri muno muSouth Africa kuCape Town. Ndanichida kuti ndikotaurawo zvamumaererano nemamiriro akaita zvinhu munyika medu muZimbabwe. Ndokutendai zvikuru vanhu veStudio 7 nemabudisiro omunoita nyaya dzedu nemamiriro akaita zvinhu munyika medu. Chinhu chandinoda kuti nyika yese izive ndechekuti vanhu vezano havasi kutonga nyika. Chavo vari kusizvigadha mari dzavo, kuziva kuti maybe pakapinda umwe munhu umwe musiufumwe hwedu unogona kutongwa kana kuti zvinhu zvakamira kushata munyika, vanhu vari kutamburwa but ivo havazvioni. Ivo nemhuri dzavo havapindi chikoro muZimbabwe, havarapwe muZimbabwe. Chikafu vanotenga nyange kunze kwenyika, vagere zvakanaka. Magetsi akaenda, vanenge vane mazigenereta, zvinhu zvose zvavanoshandisa imari dzenyika. Saka tingokumbira kuinternational community vomationavo semaZimbabwe zvivatatambura.
Tinokwazisai vabati veStudio 7 nese zvaine basa guru ramuri kuita. Ndinoitwa Sungano Chinamo, ndiri muno muJoburg. Ndinoshamisika navatogare ipavo kuti I don't understand kuti chaizvo chaizvo nyika ipi yavanorarama yavanopupurira ZANU-PF navamunangagwa wavo kuti zvinhu vari kushanda, zvinhu zviri kunaka, yeti zvipatara zvakamira, hapana chinoshanda, madhokita asi kubasa, maticha zvikoro zviri kuvhurwa, vana hapana ari kuenda. Zvino izvi mari yacho haichatenga fiwe, hakuna. So I don't know kuti kutaura kwavari kuti vari kushanda chaizvo chaizvo ndekupi, sinzi vakapinda mupower. Zvii zvavatiurayira muZimbabwe zvatinoona nemaziso zvairaramo zvaishanda? Makambana hakuna. Chavanokwanisa chiri chete kunongedzera chigunhu kavo kuna vachamisa. Chamisa aita sei zvake? Vakamutorera chimuti vakati vanogona. Ngavadzorere, ngavadzorere muvanhu vechidiki nyanga dzake chete, nyika inderere mberi. Bhozi vonavo nyika yakamira ari bhizi kuluta maminerals, vachinotengesa kuti vachisikwanda mari yenyika. Ai, I don't know kuti vatogara pawo kuti vanorama muZimbabwe yakafana nevamwe here, kana kuti ndeimwewo Zimbabwe yavanotaura nezvayo tisingazivi. Izvozvo tigere kunyika dzisiri dzedu, kwatobatwa unhapwa nokuda kwekutiza nzara nenhamo nokushungurudzwa nokuda kweZANU-PF. Ai, zvinotirwadza zvinoitwa navanhu ava. Hatizivi kuti ai pfungwa dzavo chaizvo chaizvo kuti vanombofungirawo here vana vedu vamangwana kuti vachazovapapi, vachazovei. Ndatovarungofunga zvavo chechete, dai vadya ivo vaguta zvavo zvavaitira chete kupera. Ndatenda hangu nemukana uyoyo.
Muroi muroi pastudio apo, pastudio 7. Vana vangoma tanonoka navamwe wese apo. Inini ndenyaya yekuti inonetsa yekuti Zimbabwe ndotoita zvekudzvinyana pahuro, batana pahuro. Chero chunhu changoitwa kana tiri politics udzvinyana huro, inotonzi mapasipoti under 318 almost 5,000 rand, $318. Same passport yakafanana needu, same mapeji zvese nekwality, kumalawi is less than 1,000 rand. muno South Africa is about 600-700 rands. Iwo vanombonotenga kupi chaiko chaiko kwaunonzi vanoachibata vanhu oro kudaro so 48 pages, $318. Awomana ngavatinzwirewotsidziwa nawo zvese zvese ungobajeti havanyarevi vanavo vakaita sei azanipiwe vekazembe kazembe mbedhiwo maresechi wo uchimbobvunzawo vamwe maministers ekune dzimwe nyika unzwa kuti vanotenga kupiwo unotengawo ikoko uye uchipisirewo rerutsire upezvo vamwe vanhu kuti uya kutibata pauro pasipoti amana musadaro amana musadaro zvinhu zvekudai zvo kazvidi kudera mozomukirwa nevanhu munachifunga kuti imi muchifunga kuti muri kuita basa izvo muri kubata vanhu oro hazvisi raiti ungoti munhu akangofunga kuti towana kupi forex currency iwo maminista utoti ini ndigona kudai kwangu uyo ndigona kudai kwangu aiwa mani no hazvisi izvozvi hazvisi izvo zvamuri kutiitira izvi
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 pfungwa dzavo dzese chekuita nestudio 7 tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimbotarisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mauto eChile ari kumhanyamhanya achitsvaka ndege yavo yakatsakatika nemusi wemuvhuro yakatakura vanhu 30 nevasere vakange vachienda kune umwe muzinda wemauto kuAntarctica. Mutauriri wemauto azivisa kuti vakapedzisira kutaura nevatyairi vendege iyi awa imwe chete nehafu yasimuka kubva muguta rePunta Arenas muChile makare. Vanhu vatanhatu vakafa, vamwe vatatu vakakuvadzwa nemusi wechipiri mukurwisana pakati pemapurisa nevanhu vakange vaine pfuti muguta reJersey City mudunhu reNew Jersey. Vakafa mukurwisana uku vanosanganisira mupurisa nevanhu vatatu vakange vasinei nezvakange zvichiitika. Mapurisa eJersey City haasati azivisa kuti kurwisana uku kwakatangidzwa nei, asi vanoti zvaitika hana kukonzwera nevarwi vanopfurikidza mwero. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhengo dzeparamende yeAmerica dzeDemocratic Party dzawana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaine mhosva yekushandisa hofisi yavo kuwana zvinovabatsira ivo pachavo mune zvamatongerwo enyika, uye nemhosva yekudzivirira kuti paramende isawana chokwadi muongorori yakange ichiitwa neparamende pamusoro pavo. Sachigaro weMDCT muAmerica vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kuipira vaTrump zvishoma nezvishoma kunyange havo vachitemba nenhengo dzebato ravo dziri muSenate.
VaTrump vaonekwa vane mhosva neHouse of Representatives, iyo iri lower house yeparamende yemuno muAmerica. Yavawana kuti vaTrump vakatyora mutemo nekuti vafoseredze president weUkraine kuti atsvage mhosva kune umwe ari kukompita navo pamaelection ari kuuya muna 2020 vaBiden, nenyaya yekuti vakaudza president wekuUkraine Zelensky kuti kana usina kundiitira zvakati favor kuti uinvestigate Biden, handingabudisi mari yaifanirwa kunge ichienda kuUkraine yanga yareleasewa necongress inoita $391 million, plus akati handimbokudaidza kuwhite house kuti tiite meeting until utange wati uri kuinvestigata vana Biden plus uri kuinvestigata nyaya 2016 election interference ya vari kuti ivo va Trump nevamwe vavo kuti Ukraine ndiyo yaka interfere, whereas evidence yese inoratidza kuti Russia ndiyo yaka interfere.
Chii chaitika nhasi panyaya iyi?
Speaker we parliament Nancy Pelosi ava ati ngavaendere mberi vanyore ma articles of impeachment ekuti Trump akabusa power em office make nekuti aka obstructa Congress kuti I carry out investigation ekurambidza ma witness kuti auye kuzo witnessa kuti chii chakaita.
Saka kubva panapa kana zvanyorwa amatima articles of impeachment chii choitwa kubva ipapapo?
Okay, kubva ipapapo then ma articles ayacha presentwa ku House of Representatives pa kuchaitwa vote kuti vari kusupporta kuti president ngaimpichiwe kana kuti kwete asaimpichiwa. Kubva ipapo tikutarisira kuti achaimpichiwa because majority yevanhu vari muHouse of Representatives ma Democrats and ma Democrats ndio ari kupusha kuti impeachment iendere mberi. After aimpichiwa then nyaya yacho inozobvapo yoenda ku Senate. Senate upper house yeparamend munomu pakuchaitwa trial whereby ma senators anenge acha acta se jury and then justice we supreme court ndiye acha presider and then ipapo kuchaitwa trial and then after the trial vachati the jury cha determine whether iri kutaurwa mhosva iri kupomwa Trump kuti yakamira sei kana vachizodecida kuti for sure ane mhosva kana kuti kwete. Kana aonekwa ane mhosva then anobvabudiswa pachigaro cheupresident.
Sachigaro veMDCT muAmerica vaDan Moyo vari parunhare neStudio 7.
Zambai, Mopao Mokozi, it means I'm the big boss, Mrozim Kuru. Wega unwa ziya ma system yacho.
Tongai moyo nemuvura mese ndinoimba vanditandadza nhasi muri raiti yenyu tapedza chirongwa chedu chanhasi sezendima Nicholas Baba Chantel Brian Bennett Sara Mazengera Evales Katawa ndinotenda tose kuti tandadzwa kwamaita tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi timbotarisa zvakazviri munhau gurukota rinoona nezvavashandi nhasi riri kusangana nevamiriri vemasangano evashandi. Guta reBulawayo razivisa vagari kuti harichakwanisa kuramba richitakura marara mune dzimwe nzvimbo dzemuguta. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soko isika tisen